Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 10, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri zvakatyamadza vakawanda munyika. Zimbabwe yokurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vechidiki wakawanda munyika vonetsekana nechirwere chepfungwa zvopa kuti vamwe vazviuraye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume wekusakubva kwaMutare anga ari mujeri kwemwedzi wese achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa akasunungurwa nedare mushure mekupindira kwesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaElroy Anesu Muchaya vakasungwa nemapurisa vachinzi vainge vachikora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vakapinda mumahofisi eMutare Traffic Charge Office vakabvisa mufananidzo wavaMnangagwa vainge uri kumadziro vachitaura kuti munhu uyu ari kukonzeresa kuti nditambure. Asi vamuchaya vakazosunungurwa namagistrate Priska Manibi mushure mekunge magweta anova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights anotiva Chris Ndlovu navatakunda musara vapindira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Ndozvaitika kwaMutare kwatabatsira vanga vakasungwa mugare wekusakubva seZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanga vapedza mwedzi kubva pavakasungwa musi wa 6 September. Vazobuda musi wa 5 October vakamirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kwaMutare. Ndiye akazotomhanya mhanya kuti pane munhu ari kunzi akasungirwa kunzi mhora kana kuti atoka mukuru wenyika President Mnangagwa muchirongo mhosva yaiya yainyanyopomerwa wainzi waichoropodza kana kuti waituka waMugabe pamazuva avo ekutonga, ndiyo inonzi undermining or insulting the authority of the president.
Pane nyaya dzakawanda dzakadai dziri kuitika here vamafunda kana kuti ndiyo ichete?
Nyaya iyi mukomazulu tingatoti idambudziko hombe guru chairo munyika yeZimbabwe. Wakawanda chose chaizvo vanotopfuura 100 vanhu vari kumirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights County vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kubva pauya waMnangagwa pachigaro pavatora chigaro nemasimba muna 2017 kusvika pari zvino. Zvino zviri kuitika across the whole country Zimbabwe, hakusingori kwaMutare chete. Kunzvimbo dzakawanda vanhu vari kusungirwa vachipomerwa mahosva dzekunzi makatoka Mnangagwa, muri kumabhawa, muri kumachechi, muri kukone kuko makataura zvinhu kuvachoropodza. Saka zvinhu zvatiri kuona kuti zvesvarwa zveZimbabwe kodzero dzavo dziri kuramba dzichingovhiringwa dzichingokanganiswa.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti bumbiro redu rinepa inonzi freedom of expression. Asi vana veZimbabwe havasi kutendezwa kuti vange vachiexpressa kana kutaura zvavanofunga mupfungwa mavo. Hayangori maallegations chetaro kuda achinzi makatoka waMnangagwa makashora mukuru wenyika.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende Zimbabwe yaburitsa mashoko nhasi ichikurudzira kuti Israel nezvikwata zviviri zvemupalestine zvairi kurwisana nazvo zvinoti cheHamas neIslamic Jihad vadzoredzerene sezvo paine madzimai nevana vakawanda vari kufa. Zimbabwe yakurudzirawo kuti chisungo cheUnited Nations chekuti Israel nePalestine dzive nyika mbiri dzinogarisana kana kuti two state solution chizadziswe. Kusvika pari zvino vanhu mazana mapfumbamwe kana kuti 900 vanonzi vafa muIsrael. MuGaza Strip vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 765 vanonzi vafa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Isu seZimbabwe tinoti dai nyika mbiri dzagara pasi dzarega mhirizhonga dzarega kurwisana dzitaurirane zvinhu zvese zvinoda kutaurirana. Tinovimba kuti pachata kutaurirana.
Ko kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika mbiri idzi zvinenge zvichida kubatsirwa zvinoita sei?
Tinokurudzira vanhu vedu vari kuIsrael vari kuPalestine kuti vange vachizivisa embassy yavo iri padhuze inokavha area yeyo inde embassy yavo iri kuiji. Uye tinokurudzira kuti vanhu vanokwanisa ngavakurumidze kubva panenge pachiita mhirizhonga iyi. Tinokurudzira kuti dei vanhu zvizvarwa zvedu zvasuduruka zvisawanikwa zviri pakati pemhirizhonga dzakadai.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematengerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maita inywa chimiro chehondo iri pakati peIsrael nePalestine hachina kumira zvakanaka, nekuti panoitika hondo pega pega panofiwa, panoitika hondo pega pega panoparadzwa pfuma, zvingava zvivaka, zvingava zvimwe zvinhu zvakakosha mukati mekurarama. Saka hondo iri kuitika pakati pemaIsraeri nemaHamas yakangofanana nedzimwe hondo dzese, pari kufiwa.
Nhamba dzevanhu vari kufa muhondo iyi dzoramba dzichingokwira, zvinozodii?
Pandambotarisa pari kuratidza kuti pafa vanhu vakunosvika kuchiuru chevanhu, havasi vanhu vekutamba navo ivavo. Saka izvozvo zvinoita kuti hondo isatsigirike nokuda kwekufirwa nekurasikirwa nezvakakosha muupenyu.
Taonawo hurumende yeZimbabwe yaburitsawo gwaro vachitsanangurawo kushushikana nezviri kuitika. Muri kuonawo sei nemashoko ari kutaurwawo nehurumende?
Hongu taona mashoko abva kuhurumende yeZimbabwe ichiedza kutaura kuti iri kushushikana nezviri kuitika, uye inoshuva kuti vari kurwisana vatsvete zvombo pasi vataurira. Mashoko akanaka, asi kwaari kubva kwacho ndoku kunotinetsa vazininga, pakuti Zimbabwe itori nematambudziko anogona kuda kutoenzana nehondo kana takazvitarisa. Saka changondinakidza ndechekuti hurumende yeZimbabwe enyika itori nematambudziko anoda kutoita sevanhu vari muhondo inopa mashoko akanaka kudaro. Ndo zvangotondinakidzawo pamashoko avo.
Pane zvingaitwe nekuchimbidzika kuti paitikwe nhaurirano hondo iyi ipere?
Hongu zvinotarisika kunyanyanyanya pakaita pari kufiwa masangano ekunze akaita sana United Nations ane inonzi pachirungu principle iya inonzi responsibility to protect, kwavanotarisirwa kuti vange vachipikira vachiita kuti upenyu wakawanda usarasi. Saka ndo zvandiri kutarisirawo nezvekuitika dai zvagoneka papindirwa kuti pasave nekurasikirwa neupenyu kunodarika kwatoitika izvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematengerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti World Mental Health Day asi munyika muine vechidiki vakawanda vari kunzi vari kubatwa nechirwere chepfungwa kana kuti kusagadzikana kwepfungwa zviri kuzoita kuti vamwe vacho vazviuraye. Kunyange vechidiki vachiti vari kusangana nematambudziko akawanda mukurarama kwavo, zvinozoita kuti vafunge nyaya dzekunyanyotora matanho akasiyana. Vamwe vechikuru vanoti vanove mazuva ano vari kurerwa semazai, naizvozvo havana mazano ekukunda zvinorema zvenyika ino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anogara muHarare, Brighton Mbesa, anoti zvakawanda zviri kukonzera kuti vezera rake vasagadzikane mupfungwa. Muzvarekudzai Chivasa vanoti nyaya dzekudanana mune vechidiki ndidzo dziri kuvakonzeresa kuti vasagadzikane mupfungwa.
Nyaya yemudhoroyi vechidiki vakungwa chimachiocha vakungoraramira, saka most of them isegetisappointed vakupedzisira vaita sevazviuraya vakarangwa, wotoonoti munhu azviuraya aperirwa shelterei. Vamwe vedu hatisisina mabasa, hatina chekuita, saka tamungofungwa zvemudhoroyi.
Mukomana Abvazera anonamata ari kusvondo yemethodist church muzimbabwe muHarare, Ronald Kazunza, anotiwo vabereki ndivo vari kusundira vechidiki kuti vazviuraye.
Vechidiki vakaita sei vamwe vacho tine presha inobva kuvabereki yekuti mwana musikana kana mwana mukomana asvika age yekuti hapana zvaari kuita inlife, but mubereki ari kupapresha yekuti wadii kubhadhara rent, but mwana iye anosvika pakuona kuti ini handina chekuraramira nekuti mubereki pachake anoita sei ari mukusha.
Asi mubereki anogara munzvimbo yeDama Falls uye vari mumwe wevakuru kusangano raana baba reFathers Against Abuse vaAlois Nyamazana, vanoramba kunakurirwa nyoka mhenyu vachipomerawo chizvino zvino mhosva.
Vana vari kuona zvinhu zvakasiyana siyana pamasaisai, vanosanganisira paFacebook, Twitter, vanenge vachiona upenyu hunoraramwa nevamwe, ivo odawo kurarama upenyu hwo, saka vanoguma vazviisa papuresha yekuda kurarama zvakadaro. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti vaite matambudziko emupfungwa.
Mukuru wechipatara chevarwere vepfungwa cheInguchene chiri kuBulawayo, Dr. Nemache Mawere, vanoti pane sungawirirano pakati pechirwere chepfungwa nekuzviuraya, uye vanoti chipatara chavo chazarisa nevarwere ava kunyanya vechidiki.
Inonzi Kumalo Ward, emabeds 98, asi iko zvino nevanhu 180, mainly ward yevarume, of which makore avo vazhinji vari between 20 and 30 years, ndo vakawanda vacho. Vanhu vane nyaya dzekudhakwa, kudhakwa vashandisa zvodhaka ringava doro, mutoriro, mbanje, zvese zvakangosangana zvese vari mudombe taimoti.
Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki uye vakamutungamira vechidiki musangano reWorld Federation of United Nations vaMacLeo Mapfumo, vanoti zvakakosha kuti mumagariro edu vanhu vakoshese utano hwepfungwa dzevechidiki.
Kune macases ariko akawanda ekuti mwana anoshungurudzika, haana wekuudza, haana wekuti ataurirewo nyaya yake, obva angopedzisira angoita se aona kuti kutozviuraya ndofunga zviri nani. Saka imi mukaona relationship yakasimba nevana ivavo, zvinokwanisa kutibatsira kuti uve necommunication yakasimba, kuziva chii chiri kuita se chii chiri kumunetsa. Vanhu vari kuya nehembe mumba, but hauzotaiwana kuti foni chaari kuya nefoni mumba, but hauzivi kuti foni yaiwana kupi. Saka zvinhu zvese izvozvo zvevanhu vaari kuswera navo vausingazive iwewe, ndo pane problem iri kundida kune zvatakusangana nazvozvo.
Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rese rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe ndiyo yedzimwe nyika dziri pamusoro kuchamhembe kweAfrica dzine vanhu vanozviuraya, richiti pavanhu chiuru chimwe chete vanoraudzira zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.1% vanoedza kuzviuraya. Kuchiti komisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission inoti dunhu reMashonaland Central ndiro rakanyanya kutekeshera nyaya dzekuzviuraya kwevechidiki, sezvo vanhu makumi matatu nevashanu vakazviuraya muna 2021 kuchizoti makumi mashanu navatatu vakatora upenyu hwavo muna 2022. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remukinya rambomisa urongwa hwehurumende iyi hwekutumira mapurisa kuHaiti pasi peUnited Nations nechinangwa chekuedza kuunza kugadzikana munyika iyi. Zvino hazvina kumira zvakanaka muHaiti iyo iri kumaCaribbeans nekuda kwevanhu vanoita zvechigevenga vachipamba vanhu nekutengesa zvinodhaka. United Nations yakatambira kurudziro yeKenya yekuti itungamire chikwata chesangano iri kuenda kuHaiti. Kenya iri kuda kutumira mapurisa chiuru chimwe chete. Asi vari kupikisa hurumende yeKenya vari kuti iri kutadza kudzikamisa zvino munyika iyi, asi ichida kuenda kune dzimwe nyika kwainoti hakuna kugadzikana. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakabvunzurudzwa navaRobert Hare vakasarudzwa nehofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kuferefeta nyaya yekuti vakatakura magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents kuenda nawo kumba pavakasiya basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Muzinda weWhite House unoti vaBiden vakapindura mibvunzo yose yavakabvunzurudzwa kuWhite House nezuro uye nemusi wesvondo. Apo hondo iri pakati peIsrael neHamas yapinda muzuva rechina, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurwisana kuri pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine kwakaregwa kuchienderera mberi kunogona kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East, izvo zvinozokanganisawo upfumi hwenyika dzakawanda dzepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe dzinowana mafuta edzimotokari nezvimwe zvekurimisa kubva mudunhu iri. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeFry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo iyi inotobata vavakidzani veIsrael vakaita sana Iran, Lebanon neSaudi Arabia vanozivikanwa kuti vanodyidzana neZimbabwe zvikuru.
Nzvimbo iyoyo inokosha chaizvo nokuti ndokunobva mafuta edizel nepeturo. Saka azvishamisi kuti mazuva mashoma ari kutevera diesel nepetro richange richikwira kwete kuZimbabwe chete, asi sokuziva kwedu kuZimbabwe kuti ufumi hweZimbabwe hakuna kunge hwakanaka hunogona kunge huchitozonyanya kushatisisa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nemaindastiri uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti nyaya dzekurima dzichakanganisikawo.
Kana yatinoti cost of production yedu zvatinogadzira muno muzimbabwe inobva yapira futi. Tikatarisa agricultural development yeIsrael iri pamusoro kupfuura nyika dzakawanda wanda ende tihatichiwana zvinhu zvakawanda kubva kwavari. Saka izvozvo zvinogona kutikanganisa futi panyaya dzemitengo yemuno medu kana kuti zviwanikwa nenjere dzatatichiwana kubva kwavari.
Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute vanoti Israel inogadzira zvinhu zvinosanganisira zvemagetsi, zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko pamwe nechikafu, vachiti hondo iyi inoita kuti kufambiswa kwezvinhu izvi kukanganisike.
Saka hondo iyi inoita kuti mitengo yezvinhu izvi ikwire, mitengo yechikafu yakakwira, zvinoafekta nyika dzese pasi rose. Zvinoita kuti inflation, if national pressures akwire, then tinoonawo zvakare kuti Zimbabwe neIsrael uye Zimbabwe nePalestine pana kudyidzana kwagara kuripo. Saka hondo iyi ichadisturba kudyidzana ikoko kutenga nekutengeserana. Asi chimwe chatiri kutoonawo ndechekuti mitengo yemafuta wakutokwira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti hondo iri pakati peIsrael neHamas inogona kuderedza kuwanikwa kwezvombo zvekushungurudza nazvo vanhu zvinotengwa nehurumende kubva kuIsrael.
Titarisa zvematongerwo enyika muno muZimbabwe munomu, taridziro dzavanhu dzose dzinopwanywa nekuda kwemvura dziya dzinodira vanhu utsi hunovava motika zacho hizo zotengwa ku Israel ni hurumende ya Zanupia utiru wacho hivyo unie milipiri hulo vayeko kufuti kuzo wea zwema zwa fura wa spaila nenya mikribidi esaruzo zaidi vayeko kufuti ku Israel nuziwa hizo zesu saka kuilana kwa hurumende ye mu Zimbabwe ya Zanupia ni Israel kwa kasimbi nila muku janyi nila kuzero zawanu nisha wana chiso derera urumendi ya sanpi kuno kujishaya kukutenga suni nukuti nika shinji zine singati kuti zitenge sere zombo nika ineta sotongi kwe ganyabu nika misina utongi kwe jekere
mashoko wakaburi tukwa ni United Nations Comtrade ekutenga sera na pakati pe Zimbabwe ne Israel anuratidza kuti mugorera pera ra 2022 urumendi ya Zimbabwe yakatenga kubva ku Israel zvinhu zvinokosha $3.76 million muna 2021 Israel inonzi yakatengawo zvinhu zvinokosha $1.12 million kubva kuZimbabwe zvikuru zvacho iri fodya miripiri nemarasha. Nengo dzakawanda dzebato rinopikisa RCCC nhasi dzakuvara uye dzimwe dzabvarurirwa mbatya apo mapurisa anodzivirira nyonga nyonga kana kuti anti-riot apinda mudare reNational Assembly akarwisana nadzo mushure mekunge dzaramba kubuda mudare dzichitsutsumwa nekudzingwa kwenhengo dzadzo 15 mudare zvichitevera tsamba yakanyorwa kumutauriri wedare iri vaJacob Mudenda navasengezo Shabangu avanozviti ndivo munyori mukuru webato iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dare iri range richigara chekutanga zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu uye mushure mekugadzwa kwedzimwe nhengo idzi dzinoti va Prince Dubeko Sivanda naamai Jesman Tofa vabva vazivisawo dare kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachavangu yekuti vadzinge dzimwe nhengo dzebato iri.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC.
Naizvozvo, taita zvese zvinodiwa pamutemo kuzivisa mutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission nezvenzimbo dzavemudare zvichitevera kudzingwa kwenhengo idzi.
Asi vanokokera nhengo dzeTriple C mudare House of Assembly vaAmos Chibaya vabva vazivisa kuti bato ravo harizivi vachavangu, asi izvi zvarambwa navamudhenda. Vachibaya vati zvinoshamisa kuti vamudhenda vakatambira tsamba yavachavangu musi wa 3 mwedzi uno, asi vakaramba kutaura nezvetsamba yakanyorwa nebato ravo musi wa 11 mwedzi wapfuura, richizivisa kuti tsamba dzese dzinobva kuTriple C dzinobva nekumahofisi emutungamiri wavo vaNelson Chamisa. Vachibaya vanoti dzimwe nhengo dzebato ravo dzakuvara mushure mekunge mapurisa adaidzwa kuzodzibudisa mudare nechisimba.
Vakuvara vakatoende munhu wese ari pamakuvara nokuti munhu wese paparamendi akachidhonzwa achirwotibva nasiki vatora matiyegazi kati weparamendi zvandakangoti maMPS arwurandeso vakuvara.
Vanokokera Zanu PF mudare reparamende vapupuraito gare pi vashora zvikuru zvaitwa neTriple C.
Isu hatatoshamisiko takatarisa kuti tine vanhu vanonzi maparlamentarians vanogona kubhiyevha kunge vanhu vadhakwa nemusomboti kana kudhakwa nemukozvodo.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyavati zvaitwa nehurumende nebato reZanu PF zvinoshayisa nyika chiremerera pasi rese.
Munhu uyu anonzi Chavangu uyu ndiye futi kubhuruwayo ainyora achiisa maparacandidates achishanda neForever Association of Zimbabwe pasi. So zvinhu zvese zvinhu zveZanu PF zvine mafootprints eZanu PF and vakatsamwa kuti vanhu vecc havana kuya kuinauguration, vakatsamwa kuti vanhu vecc vari kuramba kuti vamunangagwa vakahwina, vakatsamwa kuti SADC neau yakati sarudzo dzakaitwa idzi ndedzemadzana bwanana.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati zvaitika zvinoratidza kuti Zimbabwe hairemekedze bumbiro rayo remutemo.
kungonya na matambro saruta mbamu paramendi ya Zimbabwe hiyo. Mcherechezo kuti nyika haina bumbiro guru romurao rakazi kwa nalani. Uye hizyo shatariza kuti msaruzo zose zichangu vamu kuitiwa hizo. Ma umbwe mataka na naimbwe juu. Haina kubudisa mkirikiri boka resu mtemo donzi paramendi na shimiro.
Zichakadai vacha wangu vanyora otamba kudare senate. Vachidzinga nengo pfumba mwedze Triple C dzinosanganisira va Felix Mafasivanda, va Joel Gabuza, va David Chimini, amai Helen Zivira na amai Spiwe Nguve. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika, amai Beatrice Mutetwa, varatidzira muHarare nhasi vari voga, vakatakura chinyorwa chakanzi Shavangu remekedza kodzero yedu yekuvhota. Amai Mutetwa vati vaneta nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe.
Tika tarisa zvaiitwa naamai Beatrice Mutetwa mukati mezvarana. Tona kuti kodzero yavo nekubiro redu remutemo kuti varatidzire pane zvinhu zvavanonga vasiri kufara nazvo kana kubudzikana nazvo mukati mekodzero dzirimo mubundiro remutemo rinopa iro the right to demonstrate, the right to petition. Asi zvakare tichiona bundiro retu remutemo rinopa iro kodzero iyo yatinoti the right of conscience, kuti munhu anotenderwa kufunga zvaanoda kufunga uye zviri kumutendera pfungwa dzake kuti afunge uye kuti azviratidze maexpressions ake anoita izvo zvaanofunga. Saka zvaitwa namai Beatrice Mutetwa mukati mezuva anhasi ikodzero yavo iri mubumbiro redu remutemo renyika yeZimbabwe.
Asi munoona zvichitambirwa here? Nekuti tinoona kuti vazhinji vanowanikwa vachiratidzira asi hatizoona kwazvinoperera.
Chekutanga ndinoti maonero endaita kuratidzira kwavo kwanga kwakaiswa pane a certain individual kana kuti pane munhu waari kuti zvawaiita hazvisizvo. Tinoda kuti respecti vanhu vakaenda kunovhota. Saka zvinonga zvaakuti nekuti kuratidzira kwavaiita ivo vakaeima kunani kuratidzira ikoko uye vari kuda kuti kubuditse chii. Saka mukutambirwa kwazvo kuri iyo kutambira kwoiri kune kutambirwa nevanhu vezimbabwe nemaauthorities, kune kutambirwa zvakare neari kuratidzirwa wacho. Saka zvinhu I think zviri important kuti vazviexpressa varakidza zvavasiri kufara nazvo zvaakune vanofanira kutambira vacho kuti vatambire tona tinoti raakwavari kufunga kana kuwani.
Tichitarisa nyaya iyoyi yekodzero dzevanhu munyika, mungati zvakamira sei muchitaura sagweta?
Pakati nyika yeZimbabwe tine zvizhinji zvisiri kufamba zvakanaka maererano nekodzero dzevanhu. Ukatarisa kubva zvatapinda mukati menguva dzesarudzo tichisvika pakubuda, kodzero dzevanhu dziri kumbunyitidzwa kazhinji nemaauthority edu mapurisa kana kuti vari mukati mehurumende havasi kupa vanhu kodzero dzavo dzakakwana. Tinopiwa izvo nebumbiro remutemo kuti vange vachizviratidzira. Taakupinda masituations yekuti dzimwe nguva kutotakuexercisa kodzero dzako chava chivi hurumende chayako svika pakupanisha.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemhirizhonga yaitika mudare reparamende mushure mekudzingwa kwenhengo dzebato reTriple C, uye tichatarisawo hondo pakati peIsrael nechikwara cheHamas. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reTriple C dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzingwe nhengo dzebato iri. Zimbabwe yekurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Taboka Nxiwe.
So kuizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 10 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapholisa
ngela indlela iIsrael ekhaya ngayo lapha kungenza iArab West yonke ukuthi uqalise ukulwiwa kwese kulumatha njalo kulumatha ilanga elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Ukulisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho leHamas lePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Uhulumende weZimbabwe uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lweMathabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho amanye amalunga awebandla leCitizens Coalition for Change edatshukelwe isigqoko ethukana namapholisa kulandela ukuxotshiswa kwabanye babo edaleleli ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelelo walelo bandla ele-CCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edayele eParliamente umlawulo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda esanda kubika ukuba kulamalunga alithumilane 14 abebandla le-CCC asebexotshiwe kudaleleli nguChabangu. Umudenda wethule amagama la ngesikhathi kuqala ihlandla lakuqala ledayele eParliamente eHarare. Umudenda uthe uChabangu lilunga le-CCC njalo incwadi ayilobele idale itsho ukuba abameli be-CCC sebexotshiwe eParliamente.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Na loko msesese wongi ufunakala yotetwe kuwa sisa umungameli welizu lezi wa Electoral Commission kuwa sulezi kente de parlamente kulakti na ukotwa wa maluna heja lele parlamente lawa.
Umdenda ukale mwukufumela ukuba amalunga awe CCC alichumila mbwili afungiswe ukala umsebenzi njengoba ingenzanga loko ngesikhathi parlamente vula ngenyanga edluleyo. Eqeda lapho uhle wabala incwadi yakhe yona esolunga be-CCC abagoqela umkhulu webandla leli eParliamente umnumzana Amos Shibaya besithi banikeza umdenda incwadi eyakubeka sobala ukuthi wonke ukuhambelana nedale leli kumele kulotshwe ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli wabo. Ezama ukutsho umbono wakhe ummeli weBhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uhle walelwa ukukhuluma usomlomo esithi akaphume kodwa wala. Umdenda ucele amapholisa ukuba ancedise ukukhipha amalunga lawa kodwa ehlulekile kwaze kwabuya amapholisa ezomvikela aweviyo le-Riot Police lapho amalunga e-CCC ahle aqala ukuhlabela esala ukuphuma. ugcine kusetshenziswa udlame ukwakhipha ngesihluku esimangalisayo kwagcina kulimala abanye abalimele bakhucela ummeli weBudiro North unkosikazi Susan Mathunga ukuthi ummeli wabasha eHarare umnumzana Takutsu angatsiwore udajukelwe izembatho elinye lamalunga awe-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kabasaze bavume ukuhlukuluzwa lokuxoshwa ephalamende ngumuntu abangamaziyo.
So sifuna ukuthi sizwisise ukuthi uspeaker kungani esitsho njalo. Uspeaker wangalisa ukuthi ngikhulume wasesithi ngihlale phansi ngamtshela ukuthi angiphume. Wathi ngihlale phansi ngathi angihlali phansi. Wathi ngiphume ngathi kangiphume ngoba ngilelungelo lokuthi ngiqale ngizwe. Kungani uspeaker ethetha incwadi zokubala? Indaba engabalanga incwadi ka-Advocate Nelson Chamisa eyayisithi ukuthi yena yedwa nguye ozakhulumisana le-parliament. Umbuzo omunye esiwubuzileyo ukuthi kule ncwadi ezibuyileyo ezikhulumayo ukuthi hayi speaker, leyo ncwadi ebuyileyo ebhalwe mhlaka-3 kayisiyo yethu njalo ungayikhonsida. Kungani lezo ncwadi engafunanga ukuzibala? Ngani efuna ukubala incwadi kaChabanga? Ngimtshelile-ke ngathi speaker sobala ukuthi sulihlazo kuleli lizwe usuyangisa thina abantu besitongeni ukuthi namhla ngibuye ngibonane lawe ngikhangelane lawe emehlweni. Kuyayangisa ngoba indlela osusetshenziswa ngayo iZanu PF iyangisa kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Gift Siziba omela iChabalala phela ndaba esithi i-CCC kayisoze ivume ukuxotshelwa abameli bayo.
Uspeaker uthethe incwadi evela from a street vendor. Wena unje mlondolozi usule mvumo according to Zanu PF lo-speaker weparlament ukubhala eparlament uyetshetha ukuthi kuzihambi lo mnanga kwajunior labo bonke abamembers eZanu PF ngenxa yokuthi se-Banana Republic umbutho ongelalutho kuyatshengisa sobala kuba neZimbabwe kule problem of leadership.
Igqweta elisebenza lifundisa umthetho wamalungelo oluntu e-coalition yeZayoja Ezekiel Guthi University umnumzana Macbeth Sithole uthi kumele i-CCC ilungise isisekelo sayo sombuso ukuze ivikele izinto ezifana nalezi.
Asikwazi ukuthi omongameli we-CCC ngoba kunjalo lokhu kunika ithuba elokuthi umuntu nomuntu uyakwanisa ukuvuka esithi engumongameli we-CCC. So lokhu kutshengisela ukuthi yona ngokwayo ayilunganga, ayiqondanga, it's not good, ayikho, ayiphathekanga kuhle.
Edayele ephalamende uChabanga uxolisa amalunga awe-senate ayisishiyagalolunye abagoqela umnumzana Felix Magalela Mafa omela ubulawayo edaleleli. Imizamo yokuthola imibono yamalunga awe-ZANU PF yehlule ngoba umnumzana Pupraito Garipi okhokhela ibandla leli ubesedayele ephalamende ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Obona ngokukhishwa kwembiko kubandla le-ZANU PF umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelwe iStudio 7. UChabanga uthi uxotshisa abantu laba ngoba elemvumo yokwenza lokhu kodwa ibandla le-CCC lithi alimazi. Embikweni esisanda kuwamukela usomlomo wephalamende umnumzana Mudenda uthi uzancisha amalunga awe-CCC iholo lenyanga ezimbili ngoba engabuyanga kuleli dale kumahlandla ayisithupha owakumele beqhube umsebenzi wephalamende. Ayisikho kwakuqala ukuxotshwa kwamalunga ephalamende ngemva kokuba umnumzana Douglas Munzora waxotshisa amalunga awumanyano we-MDC Alliance esithi ayengasalandeli iziqondi zomthetho webandla leli ngo-2020. Selilele ngogedla ibandla le-MDCT okwamanje. I-CCC ithi isiphanyeke udaba lolu emthethwandaba iphikisa inyathelo lokuxotshiswa kwamalunga alo nguChabanga abathi wenza wekhanda lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho le-Hamas ele-Palestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Lokhu kuza ngalesi sikhathi lokhu kulwisana sekungene kulanga lesine namuhla. Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko izolo phansi kogatsha olubona ukudlelana lamanye amazwe ekhuthaza i-Israel lebutho le-Hamas ukuthi bamise ukulwisana njalo bavumele abahlengi ukuthi baphathise laba abalimeleyo. Isiphathamandla esibona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu inhlanganiso yamanyano amazwe umnumzana Volker Turk yena usole ukulwisana lokhu njalo wakhuthaza amacele amabili la ukuthi alondoloze ilungelo loluntu njalo abone ukuthi bonke abalimeleyo bayaphanga bathole usizo lokwelatshwa. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele. Umnumzana Mthombeni ngumfundisi njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo eIntuba Project.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impinga ngalali ndlela ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba beIsrael ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka futhi ukuthi nxa isiqhamukile nje hayi bona kanti sesebuhlungu sizili kakhulu izihlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani babunyikinye?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa siseZimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni North babodwa, abemathebeleleni South babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqeda limpi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba ngabona bengakasibeki bonaba abe-Israel ukuthi liza lokuthaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yiwo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibatshayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israeli echaya ngayo lapha akulunga akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. So maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kubese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Raphael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Project obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseDallas khona lapha eMelika. Uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezathola amanzi phakathi kwedamu leGwayi leShangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zemathebeleleni amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungula eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende owemathebeleleni North yena oqale ngokuchasisa ngempumela yombukiso weMatabeleland Agricultural Show osanda kugcitshwa.
Yes, yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kade sizosibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district. Wonke ama-district awe-Matinoth isi-provincial agricultural show yona le esehwange. Siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ehwange ngi-provincial agricultural show but lo nyaka sibone improvement. Sibone kubuya amanye ama-companies amatsha like o-Dinson Korea lama kampani zamatsha waChina asasebenzele wanke lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amatsha and lamanye ama farmers amatsha siwabone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa sokuthi uthi iyakhula iagricultural show yethu eMatabeleland
abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation.
Uhulumende kade ugibha izibhorani efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangele ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi Matinoth lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile. So akusavalwa ngamagethi lana sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka. So sifunde singavala amagethi kuzaba disturba labana abakhayo. So but hayi idamu lona liyakhiwa of last week bengikhona ngale ubhizi kuyasetshenziswa. I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds kuto kunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omele isigaba seMatabeleland North obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga oStudio 7. Abacungula ezombusazwe lezomnotho bathi ababoni ukuba impi ephakathi kwele Israel le-Palestine izaphazamisa ezomnotho lokunye kwele Zimbabwe. Bathi ele Zimbabwe lizaqhubekela phambili lidlelana kahle le-Palestine encedisa ilizwe leli ngesikhathi ilwela uzibuse. Okwamanje i-Palestine ilesigodlo kwele Zimbabwe esisetshenziswa ukuvezela umhlaba imibono yabo kwezombusazwe. Ukuthi ke ele Israel lithengisela ele Zimbabwe impompi zokuthelezela emaplazini lokunye okukulima okukhuphula isivuno. Ingcwethi lezi zithi kasiboni njalo amafutha ezimoto ekhuphuka okungenza kukhuphuke imtengo yempahla etshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Mqondo Banzi Magonya osebenza ezimele kwezemfundo kwele Bilitani njalo ecubungela ezombusazwe utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba ele Zimbabwe limbaxambili kulokhu okwenzakala phakathi kwele Israel le-Palestine.
Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa-ke nxa kuyukuthi into le impilo ingaqhubeka ukukhumbula ukuthi phela akulamafutha esiwathola kubo-Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi okuswelakalayo nje ukuthi kube lo muntu okube lelizwe lelizwe Afrika khonaphana elingawalungisa amafutha lanti elungele izimota lokunye okunjalo njalo. Angithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyesisiza ephela kuyo but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kule mpi bafika ngempi bekhweza amaprize bevike ngempi bekhweza amaprize kungelani lokuthi amafutha wona ngokwawo vele akhwelile babe bethole intshukuntshu zaukuthi bengakhweza njani amaprize
kodwa angiboni ukuthi kuza kuba you know lakho ukuthi kusinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Okungaguquka kungaba kuyini ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
Iproblem ekhona dube ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubasica ngapha kunamathele Israel ngapha kunamathele ngomsika kuthinte Palestine. So ukuthi umntu abantu okhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayisihlahla bani bayehluleka ukwenza njengomandela. So yikubona nje kunzima sibe problem la kathesi zinqa ukhangele le UK labo Russia emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya usebenza ezimele kwezemfundo kweleBhilitani njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okwenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqondane nabantu abakhona likatshana kodwa siyazi ukuthi Palestine ilemvelo ngendaba ze-liberation uPLO ivelele ubuyayilobudlelwano lamaqembu ayeliswana ayelisa amakhiwa kusho ukuthi bengasympathize bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hatshi akungabi lobandululo kodwa ama-Israeli phela ngapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mina athi vele uhulumende wethu akulanto engaguquka bengakukhuluma nje kodwa wasebe kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela khonokho ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima siyabona le Israel leZimbabwe kulokudlelana okuningi kakhulu khonapho. So ke akusoze kuphidlike khonokho,
akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engathathanga lutho nxa sekhuluma ngalutho akusoze kube lenkinga. Inkinga ekhile ngakukhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yaye yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabi lokubadlululo behluphana labantu abasegaza le-West Bank. Vele kulokubadlululo kule-apartheid ekhona i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PLO.
Singathi lapha vele eleZimbabwe akula vele lingakwenza kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula.
Uyabona ma-diplomacy akhona fafane bavele lobo ukuthula kungabe kungcono ngoba kungcono bathule kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula okukhulu njengwesitho ukukhumisana umlotha yinto ekhona ebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe khona?
Angiye kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha ebuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean ihlingene kuRed Sea hayi hayi ihlingene ngapha kuHorn of Africa. Angiboni hlunga kungahlupha kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le America sebengendele empini yakhona kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into emafutha engahlupha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eseHarare. Uhulumende ngaphansi kohlangothi olwe Energy and Power Development uthi udinga amabhiliyoni ayisithoba munye $9 billion ukuze kwakhiwe izitichi ezaneleyo ezokupheka ugetsi owenela ilizwe lonke. Kwethula unokuthi abadlamini
azakwanisa ukuthi such mechanisms zenzakali. We have seen it kwenzakala Ethiopia when they were building their Renaissance dam. Besebenzisa imali zabo leze diaspora and we believe that we can do the same to raise the capital.
Phezu kwalokhu uMagomo uthi bakhangelele njalo ukuthi imali le bayithole kunhlanganiso zamazwe ahlukeneyo ukuthi zibasize ngemali yokwehlisa izinga lobukhuni bokuguquka komkhathi ele climate change.
Kumele kube lendlela institutional reviews as corner catches. Ukwenza ukuthi sibone indlela yokupha amazwe lawa asakhulayo more access to that, because that way it will help us to address into a climate change as affect ayotina more catches, especially with regular droughts lama cyclones. So city kona as the developing countries, we will need to be given special attention. Sipiwe imali yokudevelop ama renewable energy projects.
Kodwa ingcwethi ecubungula ngezempilakahle kaZulu ekunhlangothi yabathengi, iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efincube akasekeli linkuthazo esithi kungaba yikuphosisa ukufaka imali engcebethwini kahulumende ngoba ingagcina ichaphazwa.
Lokhu uhulumende akukhulumayo akusebenzi. Okwazakala kusebenza emhlabeni yilokho okulandelayo. Okokuqala nje ukuthi kutholakale imali kuyona le imithelo evele ikhona. Okwesibili ukuthi kuqedwe du i-corruption, ngokuba imali enenge kade ingenza kube lamagets eneleyo iyalahleka ku-corruption elizweni. Okwesithathu ukuthi uhulumende aphungule indleko lezi ezingadingakaliyo, lokho kuthiwa i-wasteful expenditure.
Uncube uthi okunye njalo okudingakalayo yikuthi uhulumende axhasane lamankampani awezwekazi lonke le-Afrika ukuze kwakhiwe, hathi ngokucela ingcebethu athi kuyisijeziso kuzizalwane zakuleli. Kusiyabamba isikhathi sokhetho ngenyanga kaNcwabakazi, uhulumende wazise ukuba uhlupho lwamandla kagetsi seluzaba yinto yayizolo ngemva kokuvulwa kwesinye sezitishi zewange, kodwa lanamuhla udubo silokhe luqhubekela phambili, osomabhizimusi bekhala ngokuthi lokhu sekubawisele phansi. Ngimele Studio 7, ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Live talk namhlanje kuhlelo The Connection, sixoxa labasakhulayo ukuthi size imbono yabo ngokuvula kwedala lephalamende lapho amanye amalunga awebandla eliphikisayo ele-CCC abizelwe amapholisa exotshwa kuleli dala. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kustudio 7, lilakho ukusithola kuwhatsapp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukulalela iStudio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz kushortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 AM kumagagasi athi 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Ngeke hlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kube lokuxokozela edala lephalamende namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bevizelwa amapholisa. Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho leHamas elePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1600. Kukanti uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphuchisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.